This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 3 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatori venhau nhasi vabatana nevamwe vavo vapasi rose vachicherechedza zuva reWorld Press Freedom Day muurongwa hwaitirwa muHighfield, Harare.
Zvikoro zvinovhurwa nhasi, vana vachitoroswa mhiko pamwe nekudetemba.
Vamwe varairidzi vanoti vatambira mapayslip anoratidza kuti mari dzavo dzebonasi dzavanga vakamirira dzasvika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vatori venhau nhasi vabatana nevamwe vavo pasi rose vachicherechedza zuva reWorld Press Freedom Day muurongwa hwaitirwa mumusha weHighfield muHarare. Asi hurumende haina kupinda mumhemberero dzanga dzakarongwa nemasangano ose anomirira vatori venhau pamwe nemabasa ekutorwa kwenhau. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Masangano akawanda anomira vatapi venhau kusanganisira makambani nemapepanhau pamwe nedzine venyuro dzakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation, ZFM Stereo, Star FM neDaily News vapinda mhemberero dzanhasi dzaitwa kuHighfield. Basi rezvekuburitswa kwemashoko harina kupinda mhemberero idzi, kunyange hazvo range razivisa kuti richapinda muchitiko chanhasi. Munyori mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozi vauze Studio 7 kuHighfields kuti vange vakamirira vebazi rezvekuburitswa kwemashoko nemaziso matsvuku pachitiko chanhasi. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa munhepfenyuro yeCommunity Radio Harare vaGive Mochipere vati kusauya kwebazi rezvekuburitswa kwemashoko kunoratidza mafungiro ehurumende panyaya yekushanda kwevatori venhau nekodzero dzavo.
Ndipo zvinoratidza pachena kuti hurumende haisi committed kuti pange paine press freedom munyika, nekuti mhemberero dzakaraidza vamwe vese vanofanira kunge varipo, vamwe varipo kasi hurumende haina kuve. Tikazobata nzezvo futi nenyaya yanga ichiitika yekuti hurumende yagara kuratidza kuti haisi kuda kualaina mitemo yemidhia kuti ialaine nebumbiridzwa remitemo. Saa zvongoratidza pachena kuti hurumende yedu haisi committed kuti pave nepress freedom munyika.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti sei yatadza kupinda mhemberero idzi. Mhemberero dzapindwa nemasangano ose vatori venhau kusanganisira neUnited Nations Scientific and Cultural Organization dzafamba zvakanaka muHarare, kunyange hazvo vatori venhau vasina kuya vakawanda sezvange zvakatarisirwa. Mumwe mutapi wenhau Richard Chidza vaudza Studio 7 kuti mashandiro evatapi venhau akaoma munyika uye zvinonetsa kuti vaungane vachipembera zuva iri sezvo vanenge vari mushishi rekutsvaga mabasa nemari zvekuraramisa mhuri dzavo.
Vanhu vashoma, majournalist ari kubasa, majournalist vari kutsvaga kusurvivor, majournalist vari kutsvaga mastori, vari kutsvaga the story of Zimbabwe, asi still like every other Zimbabwean vari kutsvaga mari yekurarama. So havana nguva kana mukana wekuti vaatende even event yavo, nekuti vanofanira kunge mangwana vachitenga chiwo, vanofanira kunge vachibhadharira vana maschool fees mangwana, makambanis haasi kubhadhara, hakuna mabasa acho.
Mumwe mupepeti wenhau kubepa renhau reThe Daily News vaGuthrie Munyuki vanoti vatori venhau vanofanira kutora mikana yakaita seWorld Press Freedom Day kuti vataure nhunha dzavo vakabatana kuitira kuti vanzikwe nehurumende pamwe neavo vane chekuita nemabasa avo. Vanoti iri ndiro zuva vatori venhau vanofanira kukoshesa zvakanyanya.
Yes, zvozvokunetsa munyika. Economy iri kunetsa. Asi zuva renyu chairo chairo. Hambakatadzo kungana pazuva renyu. Muchive nechidada. Nekuti ndozuva redu ratinocherechedzwawo. Pasi rino rese. Kuti ndozuva revatori venhau. Zuva ravakasununguka. Kana imwe mukonstitutioni macho tichipuwa raiti iyoyo. Yekuti tinge takasununguka. Ko tozozvomesera sei kuti tadzonge tichiungana. Toti tikutsvaka dhora.
Mhemberero dzanhasi dzange dzakarongwa nesangano rinomirira masangano ese vatori venhau munyika Remedy Alliance of Zimbabwe. Vamwe vatori venhau vatataura navo vati zuva iri harina kunatsoshambadzwa uye vange vasingazivi kuti range richiitirwa kupi. Vamwewo ndivo vati vange vapinda mumhemberero dzange dzakarongwa nemamwe masangano kana mizinda yedzimwe nyika dziri muEuropean Union. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reMedia Institute of Southern Africa vatavani moyo vanoti zuva ranhasi rafamba zvakanaka chose. Mhemberero idzi dzaitwa pasi pedingindira rekuti Media Sustainability in the Digital Age. Rinove rinokurudzira kuti masangano kana makambani ezvekuburiswa kwemashoko angararame sei panguva ino apo matapirwe nemafambisirwo enhau nemashoko ari kusanduka. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Ivan Chifera.
Kotoro yepiri yatanga nhasi zvichitevera kuvhurwa kwaitwa zvikoro. Vamwe vana vemuzvikoro zvehurumende muHarare vachitoreswa mhiko sezvakatarwa nehurumende.
Zvikoro zvakawanda zvashanyirwa neStudio 7 zvanga zvichitoresa vana mhiko pamwe nekudetemba minamato yashe. Izvo zvinonzi nevamwe zvaitwa mune unyanzvi. Vamwe vabereki vashoma vauya kuzoona vana vavo vachitoreswa mhiko idzi. Asi mamwe mashoko atiri kutambira anoti zvimwe zvikoro zvikuru zviri kumaruwa hazvina kutoresa mhiko vana pazvavhurwa nhasi. Vamwe vabereki vanonzi havasi kufara neurongwa uhu uye pane nyaya iri mumatare yakakwidzwa nemumwe mubereki wemuHarare. Nyaya iyi ichanzwikwa musi wa3 Chikumi.
Zvinonzi muzvikoro mazoswera mave nekugadzikana kushoma zvichitevera kuwaniswa kwevarayiridzi magwaro anoratidza kuti mari dzemabhonasi dzavanga vachichemera dzakaiswa mumabhanga avo. Masangano anomirira varayiridzi ataura neStudio 7 atenda kuti nhengo dzavo zhinji dzawana mapayslip uye vamwe vavo vatokwanisa kuwana mari dzavo kumabhanga avo kunyange hazvo vazhinji vavo vari kunzi vakundikana kutora mari idzi nekuda kwekushayikwa kwemari kumabhanga akawanda emunyika. Masangano anoti Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akanga atozivisa kare kuti nhengo dzavo dzakanga dzichizoramwa mabasa kutanga nhasi pavhurwa zvikoro kana dzichinge dzisina kuwana mari dzemabhonasi idzi. Hurumende yakakundikana kupa vashandi vayo mabhonasi avo gore rapera sezvo iri kunetsekana kuwana mari. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaBrighton Makunike avanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reRural Teachers Union of Zimbabwe kuti tinzwewo zvakare mamiriro anga akaita zvinhu muzvikoro.
Zvinhu zvatanga zviri padanho repasi pasi chaichaipo mukotoro yedu yechipiri yemuzvikoro. Tichitarisa ongororo yaitwa nechidimbu nebato redu reRural Teachers Union of Zimbabwe raratidza kuti zvikoro zvizhinji hatinoti maboarding schools aregister a turnout of less than 30% mukuvhurwa kwazvo zvikoro pari zvino.
Ko, nyaya iyo yanga ichinetsa yebhonus ndo imwe yanga ichiita kuti varayiridzi vati vanogona kusadzokera kumabasa?
Ichokwadi, mumusangano wapfuura wenational executive yeRural Teachers Union of Zimbabwe yakaita chisungo chekuti havasi kuzodzoka kumabasa kusvika mabonuses avo apinda mumaaccounts.
Asi tanzwa kuti mapayslip akukwanisa kunga achiwanikwa kana kuti varayiridzi vapuwa mapayslip iwaya, mari dzacho dziri kuwanikwa here kumabhanga?
Tingangoti ingori mhiepi yeserusero ruri kuitwa murima kuti kunyange zvazvo mari yacho ikaratidza pamapayslip but kuiwana zviri kuratidza kuti makwikwi chaiwo. Nokuti pari zvino ruzhinji rwevarayiridzi vachiri kutotambura kuti vange vachitora mari dzavo dzemasalari dzemwedzi wakapera. Endi makiuzi haasi kupera kumabhengi, zvinova zvakare zvatotadzira mamwe vamwe vadzidzisi weboka redu kuti vange vachidzoka kumaworkstations avo kusvika parizvino.
Asi vashoma vakwanisa kunge vachiona maakaunda avo kumabhanga, bonasi yacho yapinda here muakaunti?
Tsvakurudzo dziri kusvika mukuwira kwezuva vava kungoti ivo Zimbank, ZB Bank ndo ine mari iri kuratidza kuti inenge yakutoreka, asi mamwe mabhengi ose hapana chatisharatidza kuti pane zvirimo.
Avanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaBrighton Makunike vari parunare muHarare neStudio 7.
Sangano reZimbabwe Investment Authority kana kuti ZIA rinoti kuvandudzwa kuri kuda kuitwa mitemo gumi nemitatu nehurumende ine chekuita nezveupfumi kusvika muna chikumi kwakanangana nekurudziro dzinoitwa nebhanga guru repasi rose reWorld Bank, iro rinoburitsa gwaro rinoratidza nyika dziri nyore kutanga mabhizimisi kana kuti Ease of Doing Business Report. Munyori wedare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vakaudza vemabhizimisi kuZimbabwe International Trade Fair kuti chirongwa chekuvandudza mitemo ichi chiri kufambira mberi zvakanaka uye vanofunga kuti chichabatsira mukukwezva vemabhizimisi vekunze. Pagwaro reWorld Bank rekutanga mabhizimisi ra2016, Zimbabwe iri pachidano chezana nemakumi mashanu kubva panyika zana nemakumi masere nepfumbamwe. Munyika dzepasi rose, Singapore ndiyo iri pamusoro-soro uye muAfrica iri Rwanda. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti Zimbabwe inofanira kuvandudza mutemo wekuendesa upfumi kuvatema, uyo unonzi nevakawanda hauna kumira zvakanaka. Makurukota ehurumende anogara achipokana nezvemashandiro emutemo uyu. Mukuru wesangano reZimbabwe Investment Authority vaRichard Mbaiwa vanoti zvakakosha kuti mitemo ivandudzwe kuitira kuti ikwezve vekunze.
Zvakakosha zvikuru nokuti izvi zvinoita kuti kuita mabasa ebhizimusi munyika kuve nyore. Zviri kuita kuti zvitibatsire kuona mitemo inogona kukonzeresa kunetsa kwekuita bhizinesi. Mitemo yacho yogadziriswa kana kuti yoitwa inonzi reform.
Pane magwara amuri kutarisa here kuti muugadzirise zviri kunetsa zvacho?
Chinoitika ndechekuti pane magwara anobudisiwa gore negore nemusangano weWorld Bank vavanoita vanotarisa kuti nyika imwe neimwe yepasi pano iri nyore zvakadii kuita bhizinesi. Saka vanobva vaita yatikati muchirungu ranking. Saka isi tiri kutarisawo kuti ranking yedu yakamira sei pazvinhu zvakati wandei, kuburikidza nokutanga kuita bhizinesi, kuburikidza nokuti zvinodhura zvakadii kuti munhu aite bhizinesi munyika, uye zvinotora nguva yakadii tichitarisa zvinhu zvakati wandei. Saka magwaro iyaya ndiye atinotarisa toona kuti tingagadzirisa pati kuti zvinhu zvive nyore. Tinotarisa futi zvakafanana nemaminisipariti kuti kana vachipa tsamba dzokuti vanhu vaite bhizinesi zviri nyore zvakadii, kana kuti tsamba dzokuti vanhu vakwanise kuti kuvaka mafekitori. Zvinhu zvakadaro zvese izvizvo ndio zvatinenge tichitarisa. Saka pane magurupu atingati akaitiwa kuti atitarise chimwe nechimwe chaizvozve kuongorora kuti zvakamira sei uye zvingavandudzwa sei kuti zvive nyore kuti vanhu vaite bhizinesi. Chinangwa chiri chekuti umwe neumwe munhu anoda kuita basa rokushanda muno achiita zvemabhizimisi zvisamuremera zvive zvinomuitira nyore kuitira kuti tikwanise kugadzirisa nyaya dzokuti kuve nemabasa akawanda uye kuti ikonomi yedu ive inokwanisika kusimudzikira pamusoro.
Tichitarisawo nyaya yekukwezva vemabhizimisi vekunze, zvakamira sei? Muri kuonawo here vakawanda vachida kuuya kuzouchika mari dzavo muZimbabwe?
Hatiri kuona neindrestri yavari kushowa kuburikidza nemagwaro avanotipa emaproposal. Takatarisa gore rapera tinoona kuti takaona maprojects akati wandei anopfuura kuma$3 billion einvestment iri kutarisirwa. Asi zvokuziva kwenyu, investment yacho haiitiki musi umwe chete, inogona kutora nguva nokuti imwe yacho inenge iri inoinvolva zvakawanda. Saka zvogona kutora makore maviri matatu, asi interest kana kuti kufarira ku Universita muno tiri kuona kwakati kurei.
Vamwe vanga vachitaura kuti chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema kana kuti mutemo iyoyo hauna kunyatsojekeswa nekudaro wakukanganisawo vanenge vachida kuuya munyika. Ndo zvamuri kuonawo here uye zviri kugadziriswawo here?
Zuva 11 April pane zvakataurwa nomutungamiri wenyika His Excellency Comrade Mugabe vachitaura ivo kuburikidza nokubudisa pachena kuti chirongwa chakamira sei. Kutaura kwavakaita ikoko ndinofunga kwakapa kujekesa mamiriro echirongwa ichi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Investment Authority vaRichard Mbaiwa vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano reKenyan Red Cross rinoti rakwanisa kuwana baba vemwana ane mwedzi mitanhatu uyo anga akatsikirirwa zvitevera kudonha kwakaita chimwe chivakwa muNairobi. Mwana uyu anga ava nemazuva matatu ari pasi. Baba vake vaRaison Saisi Wasike vati mwanasikana uyu anonzi Delene Saisi Wasike.
Vanhu vemuIraq vanodarika churu vakachengetedzwa muusungwa pasina mhosva dzavati vapomerwa. Vanhu ava vari muzvivakwa zvinochengeterwa vanhu vane mhosva dzine chekuita nemabasa eugandanga. Munyori mukuru wesangano reAmnesty International vaSaliu Shetty vanoti vanhu ava vakagara vakazvimanikidza uye munhu mumwe chete anenge ari munzvimbo yakakura kusvika pa 1 square meter chete uye anoswera akangochonjomara asingakwanisi kurara kana kutamura makumbo ake uye havabvumidzwe kuenda panze kunofurwa nemepo.
Vanhukadzi vanorarama nekuita mabasa epabonde vanoti upenyu huri kuvaomera zvikuru sezvo makastoma avo echirume asina mari. Madzimai aya pamwe nevanasikana vechidiki vanoti nepamusana pekuoma kwaita zvinhu vava kungotambira chero mari yavanenge vapiwa pane kuenda kumba navaizere mhepo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vemadzimai aya vanoenda kunzvimbo dzekutandarira dzakaita semumabhawa nguva dzemanheru. Madzimai aya anoti dambudziko ratekeshera nderekushaya mari yekuti vararamise mhuri dzavo. Vanoti kushayikwa kwemabasa munyika ndizvo zviri kukonzera kuti vararame nekuita zvepabonde. Madzimai aya vanoti varume vave vashoma uye vakawanda vavo vachabhadhara mari nepundutso sezvavaimboita kare nekuda kwemamiro eupfumi munyika. Vanoti dzimwe nguva vanobhadharwa dhora rimwe chete vakarara nemurume kwenguva pfupi. Mumwe mudzimai anoda kudanwa nezita rekuti Amai Matwins vanogara mumusha weruzhinji wegadzema. Amai Matwins vanoti mararamiro avo ari kurwadza mazuva ano sezvo vave kuwana mari shoma zvichienzaniswa nakare pasi pasati parohwa nenyundo. Amai Matwins vanoti kare vaiwana mari inosvika madhora $20 pazuva vakanofadzana nemurume kweusiku hwose $5 panguva pfupi yavanenge varara nemurume. Asi pari zvino vanoti vave kuwana mari shoma sezvo varume vakawanda vasaende kumabasa.
Ndiri kutsvaga mari ndiri kuita chifambe yekushandisawo kuchengeta vana, kuchengeta mhuri musha, kutengera mwana hembe, kutenga chikafu nekushandisawo kuti aende kuchikoro. Panguva iyo varume vangu vakawanda ende taiwana mari. But now izvezvi zvazvishoma because panguva iyo taitoti tikati short time $5 waitowana $5 and waitomukangana makuseni $200. Izvezvi vamwe vanogona kuti tine 2, vamwe 3, vamwe 5. Saka zvaakutonesa one, but one hatizotori yedu, totora ma 2, 3, 4, 5.
Mumwe musikana wechidiki anoda kudanwa nezita rekuti Nyasha anoti ari kutoraramisa mai nababa vake asi ivo vasingazive kuti anoita zvechipfambi. nyasha anoti sezvo achiri wechidiki varume vakawanda vanomumhanyira asi anobvuma kuti pari zvino ari kuwana mari shoma.
Isu tiri kuwanika kuno kukozi muZimbabwe hamuna mabasa, saka hakuna kwatogona kuwana mari. Ndokwatikuwana mari yekuraramira. Aiwa wangu nemabasa taendawo kumabasa pamwe zvaiita. Vativhururawo kana maindastry kuroad taenda kubasa, aiwa zvaiita. Saka kana kusina mari ndindochengeta mai vangu, ndindochengeta baba vangu, saka ndokwandinotowanawo mari, ndokwandakatoitawo kubasa kwangu ikoko. Kumba vatozino ndo zvandiri kuita. Bati ine kuda kutowana kuvabatsira sezvo vane vanhu vanenge vasina kana chinotombovayamurawo kumba kwacho.
Muzvari kachambwa vanotyira kubata zvirwere zvepabonde asi vanoti hapana chekuita sezvo vachida mari kuti vararame.
Unototyira but chokuita hapana. Unototyira. Unototora street nekuti ndiwatomupfekedza here kondomu racho. Bhosa muzvishuva vanobvarura kumusoro.
Mumwe murume anogara kuchikono hono muchinhoi vaBernard Vinyuri avanoita basa rekukorokoza goridhe kuchikuti vanoti miedze yemadzimai yawandisa zvikuru nekuda kwevanasikana vechikoro vave kupinda mumabhawa.
Zira rinoona vadiki vari mustreet chamo uchifamba just ungofamba pakati perod unova vachitokudana utarise age yachona. Mwana uyu anoti ari mafom 1 na fom 2 vachitokudana vakashama, vanenge vakashama zvosho. Kutanga ma 8 9 zvinoenda mberi hamurayiri mutauni. Zera rino noina vadiki zvakanyanya.
Izvi zvinotsigirwa namuzvari Jackie Gondo vanoita zvechipfambi pagwayagwaya muchinoi. Muzvari Gondo vanoti pfambi dzakawanda mazuva ano vana vechidiki vanofunga kuti basa repabonde richiri kubhadhara semazuva akare.
Muno masex workers ari kunyanya kuwanda izvi nezviri vana vechidiki. Because vana vechidika vari kungotizwa mumafamilies nyaya yekunzwa kuti sex work ine mari.
Vanoongorora nezvemagariro evanhu vachishanda nebatsirai grupu muchinoi vaCrispin Ndoma vanoti pfambi chiri kunyanya nekuda kwekuti vanhu vakawanda havana mabasa uye munyika mune nzara pamwe nemitemo yava kutendera vana vasati vabva zera kuti vapinde mumabhawa. Vandoma vanoti chipfambi chemazuva ano chiri kunyanya kuitwa nevechidiki.
Kuti zvekuita havana ndochimwe chacho, imwe inzara chimwe chacho. Ndinoona sekuti mumabhawa edu atinawo munongotenderwa chero zera. Saka ndinoona zviri zvimwe zvinhu zvinokonzera kunyanya kuti vechidiki vave vanowanikwa vari munzvimbo dzavanotangira mabasa asina kunaka.
Vandoma vanoshora vamwe vabereki vanotambira nemufaro zvekudya kana midziyo inenge yauya nevana zvikuru vanasikana vanenge vasingasevenze. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Mumwe mudzimai nevanasikana vakadzoka kubva kuKuwait nemugovera muzvare Lia Marimira vanoti vakatambirwa nemufaro nemhuri yavo pavakadzoka uye vanoti vave kutsvaga chekubata. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uyo weStudio 7.
Takatambirwa zvakanaka paairport patakasvika zvataisatombotarisira. Ndinobva vangobvunzawo kuti zvinhu zvanga zvifamba kwakamira sei kunhu kwatanga tiri because kuno kuZimbabwe taindi zvoni taitwa masex slaves kandizvi zvavaedza chii kugadzirisa kuti zvoni ayewa zvinhu zvanga ichibuda panyuzi hazvisirizvo. Tanga chingoshungurudzwa nepamasendiro but kwete kutwa masex slaves vatambotorwa negovernment vatambopiwawo peduwo pekuti timborara. Saka tikaendeswa kudomboshava tobva tangorarawo kwe-one day nekuzobvunzwawo kuti zvanga zvakamira sei tichinyoreswa tumapepa muna ingonyora muendero wakaita kuzosvika adzoka vatazoparadzana hedu takuenda kudzimba dzedu.
Wakasvikotambirwa sei nemhuri yako uyezve izvinezvi wakupi?
Nemhuri yangu hatikatambirwa zvakanaka. Tikatosvika varipo fiki paairport asi kune zvangu vakupinda vakumusha.
Saka pfungwa dzako ndedzekuti uite sei pari zvino taona kuti wadzoka ikoko kumusha?
Ndachida kuti kana ndawana mari ndogona kuita ndichitenga chitengesa kana kuita project ndiri kumusha hangu.
Zvii zvaungayambire vamwewo vangadai vari kukweshwa ivo kuti vaende kunoshandira kunyika dzekunze dzakadai seKuwait kwaunga uri?
Ndingangoyambira munhu ndezvekuti kuenda kunhu kwausingazivi kana kuti kunhu kwausina humbo nazvo zvinhu zvakashata muupenyu.
Takanzwa kuti panga pana ana chiremba nevamwewo vaiitarisa vachiongorora kuti zvakafamba sei kwamanga muruku. Zvakafamba sei?
Ndinoda vaka chiremba hedu vakango taura kuti kana ndaita problem ndongo kwalisa kutaura nao dzinami ndibatsira for free.
Makapiwa mari dzekufambisa here kudzokera kwamanga muri kubva?
Mari dzekufambisa kudzokera kwatanga tiri takapiwa.
Muchizovimbiswa kuti zvii zvanga zvichazoitika mune ramangwana?
Taingovimbiswa kunzi kana vane makondakta vakatipa kuti kana zvazogadzirisika vanozokwanisawo kuzotiwanira mabasa kana kuti vanozokwanisa kuzotipa mari patari vana kutaura zvinenge zvagadzirisika zvarini.
Avo vanga vari muzvare Liya Marimira vachitaura naMavelas Muchanganya uye weStudio 7 vari kuMondoro.
Tambirai nemufaro waterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatino taura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi tichan taura nevabereki vechidiki. Vachati uza mafungiro avo pamusoro pekuti vakuiwana semari yekubhadhara vana vavo chikoro. Uyezve nekuti mafungiro avo pamusoro pe National Pledge.
Francisca Zamurira. Ndichikuenda kubasa asi mari yekubasa haisiriyo inokwa haikwani kuti unyatsoita zvemasikuti saka zvandaita ndezvekuti tinotamba anonzi maround kuti munokandirana ma200 pamwedzi saka unenge uchikandiranakandiranawo paunozopuwawo yakawanda ndopaunobva wazobhadhara mari yechikoro. Haina kundibatabata zvakanaka nokuti hatisi kunzwisisa kuti varida kuti vana vedu vachinamata flag here kana kuti vada kuti zvifambe sei nekunene zvavari kuita izvozvo zvemapledge nezvekuti mascripture union ada kubviswa izvozvo hazvisi kumbotifadza isusu vabereki vevana macristians.
Ini ndinonzi Tonde Manjese. Iyoyo mubvunzo unotonetsa kuti ndiupindire because handimbozivi kuti mari ndoiwana papi zvekuti ndinongozva kuti pamwe zvichaenda nepamwe ndichaita mari akangu mwana akaenda kuchikoro ndikatadza ndizvozvo anogara ndoite ndinoba here but mari hapana kwandinoiwana mari iyoyo but kungokiyakiya zvatinoita hapana ndinoita zvakatosiyana mangwana unogona kundiona ndichitengesa madomasi mangwana unondiona ndiri kubika sati mangwana next day uri kuona ndiri kutengesa second hand clothes ende usafunge seku pamwe dzangu ndo second hand clothes dzati dzandakutotengesa dzemumba dzekuti nditeki kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro saka unogona kundiona nhasi ndiri musuti mangwana uchandiona ndakapfeka hovhorosi ndiri kutimba magarden because ndo basa rinenge rangomuka iroro ndo zvinenge zvangoita kuti pangobuda chero mari yekuti ndikwanise kurarama musi iwoyo handimbofunge zvekurarama mangwana ndinofunga zvekurarama nhasi kana tauda kuenda kune zvenational pledge. National pledge yange yakanaka dai zvazviri kunzi zvinhu zvirimo munational pledge ndo zviri kuitika izvo but ndichitarisa national pledge yazvii zviri kuro chinhu chepolitics chiri kutoita kuti mwana wangu atokura aine pfungwa dzakarasika kudhara pfungwa dziri kutomuendesa kune rimwe side risiriro kamwana after areseta national pledge izvodii zvinomupa basa here izvozvo zvoita kuti mwana harichaite zvinhu zvechikoro oda kumuresetisa zvinhu zvisina basa zvenational pledge. National pledge yakanaka zvaya national pledge ndizvozvo but ita kuti mwana wacho anga akaguta ita kuti mwana wacho anga aine mabhuku ekureseta mwana watombotanga adzidza national pledge asina kudzidza mabhuku zvingaita izvozvo ipa mwana wangu mabhuku ka ndiri kubhadhara zvese mafizi acho ndobhadhara but mwana wacho hausi kumuresetisa haasi kudzidza oita basa rekudzidza national pledge ipa mwana wangu zve zvinomupa dzidzo yekuti even akazoenda kune dzimwe nzvimbo akatinoreseta national pledge yanonzi right wakadzidza haikona kuti akangodzidzikura achitaura iyo hachatodii nekuonekwa kunenenyi.
Tinotenda aiwa vaterere nguva ndoyaita shoma tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioniso Jani.
Regai timbotarisa zviri kuitika nhasi pachirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro pamwe nechirongwa chekutora mhiko kana kuti cheNational Pledge.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vatori venhau vanobatana nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom.
Zvikoro zvinovhurwa nhasi vana vachitoreswa mhiko pamwe nekudetemba.
Vamwe varayiridzi vanoti vatambira mapayslip anoratidza kuti mabhonasi avo ave kwokumabhanga avo. Tabatashuka kumagume chilongwa chedu cha nasi. Tinoemba kuti muchange mine suzakare mangwana. Anokuonika ene mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti murare zvakanaka vatereri. Ndokusiyai mina Jonga na Marvelous Mhlanganya huye. Munaudze chirungu.